Isuthe sangana lepasi ngaso sesizwe zimbabo. Sikuthalisa ukuthi umthayeli akakhozwa tsawona pa kwaza na Tinwolf na Blair Road. Angaipuwa mtungo wako kukundirisha kufawa kwewa ni wasina mwusha. Mshirinu kunge asha anya pa mkuu wangwa.
Asi, achi likupomiri kwa waka wa Goliath asata batu kwa ni mwusha. Ngati jegese ipapo.
Achi likupomiri wa. Asi nyaya kaitika patika shikaba takaona ukimu chika iru. Akasha anya. Anya kumirira kuti gonye zilitangira pura. Akaita makwikwi nemota hombe yanga ine kodzero yekunge ichidarika asi akazoonekwa achidarika pamugwagwa uyu wehighway nevazvakakonzeresa kufa kwerefugi pamugwagwa iwoyu asi tiri kuti maparliamentary hearing mumutemo weroad traffic act unofanira kunge uchitariswa zvakare
nechikonzero chei muri kukurudzira kuti mutemo uyu uvandudzwe
nekuti tiri kuona tikodzero dzevanhu vanenge vari mumaduta vanhu hadzisi kucherechedzwawo uye zvakare mugovo wacho vanhu vanenge varasikirwa neupenyu vatinoti mabread winners vanofanira kunge vachizochengeta mhuri hazvisi kuenderana kana tichiona kuti vanhu vacho vari kututswa sei vana vazhinji vanozosara vanherera nekuti tariri vavo vatinoti mabread winners vanenge vasi pipo saka tinoda kuona kushandurwa kwemutemo unoita kuti vanhu vanenge vari mapublic transport vange vachichengetedzwawo vange vachiremekedzwawo nemutemo uyu vange vachizotutswa kana zvichinge zvaitika nekuti hapana anotarisira rufu mwana nemumwe nemumwe kana kuti vanenge vachichengetwa vanotarisira kuti vachazenge vaina baba vavo vachizovachengeta vangava amai vangava gogo vanenge vachizovachengeta saka kurasirwa nemubereki kana kuti mwana chinhu chinorwadza zvikuru.
Iyi inyaya yamakambosimudza here kune vedare ava?
Patinosangana tinogara tivazivisa kuti vanhu vanotakurwa nemichovha nemabhazi vanofanira kunge vachitutswa uye zvakare nekurambidza vanhu vanotyora mutemo pamugwagwa maune inozokonzeresa kunge vamwe vanhu vachirasirwa noupenyu kana kuti vachizorasirwa nemaatoti mabread winners.